achisufara nezvakaita kuskora kodzero zvememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga kaasiri pamusemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoyi apo vanofanange vachidzidzisa vana vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye zvichisasangana nomirira varayiridzi nyaya iyi vachingopiwa bhiu taakutanga zvekare kuti tinge tichiti ainopera tichasungisa vose vanga vari involved kunyange mapurisa avo vakakuva tichakotyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vahondombe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema
mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi
vahondombe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wese zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo iri ravanoshandisa racho rinovakwatisa kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanovakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongomo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe netakatumbira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanange achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasikwanisa kuti vasiikurarayo uyezve havasikwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajuri vanovaona kukuvara kwavakaita nokwedzera kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kuwanikwa vakupiwa mukati metorongo mavari.